Matoko arikubva kuTurkey anoti zvikwata zvine mukurumbira munyika iyi Besiktas neTrabzonspor zviri kurwira kutora Tinej Hadebe. Hadebe angatambira Malatyaspor iyo yakabuda muTurkish Premier League kuenda kuDivision 1. Asi pepanhau rekuTurkey reTakvim rinoti Hadebe ari kuita hurukuro neBesiktas pamwe neTrabzonspor zvichisarira kwaari kuti angasarudze chikwata chipi. Trabzonspor ichange ichitamba muUEFA Champions League mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri pasi peIstanbul Başakşehir makundano emwaka uchangopera weTurkish Super League. Trabzonspor inonzi iri kuda zvekare kutenga kana kukumbira kuti Marvelous Nakamba amboitambira kwechinguvana kana kuti loan kubva kuAston Villa. Kunyange hazvo Aston Villa yaramba iri muEnglish Premier League, Nakamba aitatarika mwaka wapera zvekuti upenyu hwake muchikwata ichi huri patambo. Mumwe mutambi wemuZimbabwe weMaurias Macaulay Vaughan anonzi ari kudawo kutengwa nechikwata cheBurnley chiri muEPL kubva kuCharlton Athletic kwaari kutambira. Burnley iri kuda zvibodzwa kubva kuna Vaughan mushure mekupedza vari pachinhano chegumi mwaka wapera. Hadebe, Nakamba naBaughan vari kudiwa kuti varambe vari munhabwo yepamusoro kuti vazobatsira chikwata chenyika makunda ne 2020 World Cup umo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa, Ghana neEthiopia. Vatemu hamandawana avo vaimboridza pembe muPremier Soccer League vanoti vezvikwa vanofanira kurongera Maurias mitambo yeushamwari kuti vajairirane kana mitambo yadzoka mushure mekumbomiswa nemhaka yeCovid-19.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Makundano eAFCON, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neZambia, Algeria neBotswana. Gungano iro vaPhilip Regede vanoti vezvifa vanofanira kugadzirisa nyaya dzemari yevatambi kuti chikwata ichi chibudirire.
Problem yatinayo problem yekuti vakomana vope yavaenda kumera zvakanaka. Yes, vakomana havasi kubhadhara zvakanaka. At the same time nyaya iripo ndeyekuti tine magood players ichiripo, vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Unoona ndo zvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria asi mapoints matatu pamusoro peBotswana munzira yeAFCON 2021. Mitambo yeAFCON neWorld Cup yakambomiswa kuti chirwa kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho charura pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.